manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 11/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoburitsa mutumbi wemunhukadzi kubva mune rimwe tsime mumusha wenyatsime kuchitungwiza. Uyo wazivikanwa kuti ndewa muzvare Mo Blessing Ali vebato reCCC avo vakatsakatika musi wa24 Chivabvu. Vamwe vedzisvondo vakasungwa nezuro muHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo. Nengo dzebato reZANU-PF dzinocherechedza zuva reNational Cell Day rinove zuva rakasendekwa parutivi nebato iri kuti nengo dziende kumapazi epazasi kana kuti kumasero kunoona kana mazita avo arimo mumagwaro ebato iri. Chikwata cheZimbabwe chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems chasvika kuMalawi kumakundano eIkosana asi chisina captain wacho Felistas Kwangwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wemunhukadzi waburitswa nemapurisa kubva mutsime reimwe mhuri kumusha wenyatsime kuchitungwiza unonzi waonekwa kuti ndewe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Mo Blessing Ali avo vakatsakatika musi wa24 Chivabvu. Mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vanyorawo padande mutande reTwitter vachiti iboka ravo rezvekuchengetedzwa kwebato pamwe neutungamiri hwavo muchitungwiza vari kushanda pamwe nemapurisa uye vave kumirira gwaro riri pamutemo rinobva kumapurisa pamusoro pekushaya kwavo. Kutsakatika kwamuzvare Ali kunonzi nevamwe kune chekuita nezvematongerwo enyika asi mapurisa achiti muzvare Ali vakazvuzvurudzwa nemumwe wavo wavaimbofambidzana naye Pius Jamba kubva pane imwe nzvimbo inotandarirwa makare munyatsime mushure mekunetsana. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vanga vari pamugwagwa vachibva kwamutare vakati tigozovabata pashure. Tabata kanzura vekuchitungwiza vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vamusa Makweza kuti tinzwe zvizhinji.
Vari zvino vozinamura mumugosanga iri yadiiwa imobhuiai asi ichanyakuwana nechekuti gozayakudiwa kugura yanga yaora vanga akuda pachia oko papa
pachirine pfungwa here dzekuti ndezve matongerwo enyika
takatotaurika mashoko okuti kana uyo ane nharo dzisaiiCCC zokuti ndezvekudanana ndungo nyakutaura kuti ndezvemapurisa acho ando haina kuvhara nyaya haina
Pane here zvati zvavepo seurongwa kubva kubato renyu re Triple C. Vange vari kanzura vekuchitungwiza vamusa makweza vebato re Triple C parunare kwakare kuchitungwiza ne Studio 7. Zishondo gumi pavanhu makumi matatu nevana vakasungwa nezuro muHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo uye vapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu wenhau Frank Chikore uyo anga ari kumatare.
Vasungwa gumi ava vanove madzimai mana nevarume vachanhatu vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo kana kuti disorderly conduct pavakaungana vachida kunamatira nyika pachirongwa chaitungamirirwa nesangano reZimbabwe Divine Destiny chiri kudaidzwa kuti The Zimbabwe We Want Campaign. Muchuchisi wenyaya iyi vaMoses Mapanga havana kutsigisa chikumbiro chasvitswa kudare nerimwe remagweta evasungwa ava vakosa Mncube chekuti vasungwa ava vatongo vachibva kudzimba dzavo. VaMapanga vati hurumende haina zvikonzero zvinogutsa zvekuti vasungwa ava vatongo vachibva kuJerry. Nokudaro mutongi wedare amai Yokai Dzuda vati vasungwa ava vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora ari mumari yemunyika yemaRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa vasavhiringidzana nevafakazi uye kuti vagodzoka kudare musi wa24 mwedzi uno. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Mukati medare tapinda nevemadzikereke vafundisi nemacongregants 10 vakasungwa nezuro vari kuchajwa nedisorderly conduct mushure mekunge vaungana kuti vanamatire nyika yeZimbabwe. Saka mukati medare tapinda state haina kuoposa kuti vasunungurwe on bail. Saka vapiwa iwo bail re5000 pamunhu vari 10.
Vasaurombe vati vamwe vanhu makumi maviri nevana vakasungwa pamwe chete negumi vamiswa mudare nhasi ava vabhadhariswa mari dzemafaindi nemapurisa asi gumi ava varamba vachiti havana mhosva yavakapara.
Vakasungwa hongwa re34 kuti vauye vari 10. Vamwe vavo 24 vadecider ivo vari kupolice station kuti vari kuda kubhadhara fine kana kuti vari kuda kubhadhara yatingati admission of guilt kuti vabudire vari kupolice station. Saka ivavo 24 vabhadhara mafine asi ava 10 vatisu mhosva hatisi kuibvuma nekuti hatisi kuona paine mhosva kuti tungane tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe. Saka vati zvirina nekuti turwe kudare ndosaka vauya kudare mukati mezuvaranhasi.
Vanhu ava vakasungwa mushure mekuungana kwavakazoita pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny zvichitevera kurambidzwa kwavakanga vaitwa nemapurisa kuungana pacheche Dutch Reformed Church in Zimbabwe iri pakati peguta reHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika. Masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vakashora kusungwa kwevedzisvondo ava vachiti hurumende inofanira kukoshesa kodzero dzevedzisvondo dzekunamata zvitendero zvavo vakasununguka. Vakatiwo kusungwa kwevanhu ava kunoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinoratidzawo kuti nzira yekuenda kusarudzo dzegore rinouya izere neminzwa asi bato reZANU PF rakati kuparurwa kwaida kuitwa urongwa hweZimbabwe We Want Campaign uhu kwakanga kusinei nekunamata asi vedzisvondo ava vakange vopindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nengo dzebato rezano PF nasi dzacherechedza zuva National Cell Day rinove zuva rakasendekwa parutivi kuti nengo dziende kumapazi epasipasi kana kuti kumasero kunoona kana mazita adzo ari mumagwaro ebato iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Nengo izi izo dzinosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vanga vari kusero kwavo kukwekwe dzapinda misangano munzvimbo dzadzinobva. Nengo yepolitibhiro uye vari gurukota rezvemitemo vazihambe zihambe vapinda musangano kusero yavo yemabvumadzama kuzowa kwazvimba. Vazihambe zihambe avo vanga vari mukati mevanhu ndokuzopiwa mukana wekutaura vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota nehowandu kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya.
Kuti tiri kuda kukurudzira vanhu vakawanda kuti varejiste kunovhota. Patinoita slogan dangwa chairman achitaura kuti 2023 tobva tati 5 million votes. 5 million votes dzinoburitswa nevanhu vakarejistwa. Hadziburitswe nemunhu asina kuregister. Kana usina kuregister, pana imbori president kuKenya kuvainzi Mike Back vaitaura zvikanzi kana usina kuregister, you are useless, wakangofanana nemunhu akafa.
Vazihambe zihambe avo vazvionera pamunhu sefodya dambudziko riri kusangana nevanhu pakutora magwaro ekuzvarwa vanoti vari kuita dambudziko rekunyoresa kuvhota kwevanhu sezvo vari kufamba mitinhu yakareba kunonyoresa kuvhota kwamurombedzi uye vanhu vakawanda havana zvinodikanwa zvose.
The only the major problem that is there is vanhu vedu to be transported kuenda unoregister kwa murombedzi. So the mobile registration have not been able to cover all the people. Secondly, we have a significant number of people vane ma challenges in obtaining ma birth certificate kuti vawane ma IDs.
Sachigaro wesero yemabvumadzama vamainzi musapurwa vabvuma kuti vazihambe inhengo yesero yavo. Vamusapurwa vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havana magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuti vanyorese kuvhota.
Tinavo kuti vamwe vafana vazhinji vanokwanisa kunoisa bhati vane maproblems ekuti vabereki vavo vakafa bhati havana access yekunoregista. Saka chichimo chatinochati kuchemana chekuti dai tagona kuona mukana iwoyo kuti vana ivavo vagona kunoregista. Because kufirwa nemubereki aisi mhosva bhati mwana aazive dambudziko rakaita kumubereki ashaita bhati akakwanisa kuita muupenyu kuti adzidza awane kuenda kune imwe level. Saka tiri kuchema chichimo chekuti tibatsireo ipapo.
Panyaya yekuenda kumapazi epasi kwaitwa nenhengo dzezanu PF mutevedzeri wemutauriri weCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaostalo siziva vanoti zanu iri kutevedzera zvakaitwa kubato ravo sezvo ivo vakatotanga kare kuenda kumabranch kwavo sezvo musangano uchiumbwa kubva pasi.
Isu seCCC takataura kare kuti pakufamba kwatiita mumovement idzva tinobumba musangano kubva pasi pabranch papolling station. Ndosaka vezanu vaona kuti ngatiendei masero nekuti tinenge tivatungamidza in terms of nyaya best practices panyaya dzematongero enyika, in terms of my best strategic intervention panyaya dzematongero enyika, in terms of the strategy yekuorganiza nekumobilize vanhu. Saka tivanenge vachiteera kuti tiri kuda kuita sei kuti vanzwisise because ndo nyaya dzinodiwa. Ngavaende kumabranch vanzwisise kuti politics dziri muvanhu, politics ndezvekuti tichinje upenyu hwevanhu. Asi isu tetiri kumberi munoziziva.
Mapato akawanda zvematongerwo enyika ari mubishi kuvandudza mapazi emapato avo pamwe nekutsvaka rusigiro kunhengo itsva. Bato rezanu PF rine urongwa hwekunge rave nevatsigiri mamiriyoni mashanu sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Ukuwo CCC iri kuti iri kuda kusvitsa nhengo mamiriyoni matanhatu. Apo vamunangagwa vanga vari kukwekwe vatevedzeri vavo mubato vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi pamwe nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaObert Mpofu vanga vachitarisirwawo kunge vari kumatunhu avanobvawo. vacho wenga vanga vachitarisirwa kunge vanga vari kuwedza vamohaji kubeitbridge kuchitiwo vampofu kumatebereland north. Ndakamira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAustralia ichabhadhara kambani yekuFrance inovaka ngarava yeNaval Group mamiriyoni mazana mashanu nemakumi mashanu nemasere kana kuti $558 million semuripo mushure medano rayo rekubuda muchibvumirano chekuvaka ngarava inofamba iri pasi penyanza kana kuti submarine. Chibvumirano ichi chakadimurwa mushure mekunge Australia yanyorerana mumubatanidzwa wekuchengetedzwa kwenyika neUnited States neBritain, icho chakapa Canberra kusimudzirwa kukuru mune zvekudzivirirwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, uko tine huri kurona muzvare Patience Rusare, vano venyanzvi mune zvekutepfenyurwa kwenhau uye vari pachikoro chezverunyararo cheRotary Peace Center and Institute for Economics kuMakerere University kuUganda. Muzvare Rusare vange vari muno muAmerica semumwe wevatauri vakakokwa kuzotaura pagungano reRotary International Conference kuHouston mudunhu reTexas. Ngatinzwei kuti ndiani anonzi Patience Rusare. Mbiri yake ndeyeyi.
Kwakune ungano yandiri kuno kuTexas yeRotary International yakaona vanhu vanokwana kana 11,000 vachiungana kuno. Vakandisiedza kuti ndiye kuzotaura neurongwa hwandanichiita muZimbabwe hwokudzidzisa majournalist vatori venhau kuti tingavake sei nyika yedu yeZimbabwe, tingavake sei vatori venhau kuti vakwanise kutaura zvinoita kuti nyika ive nerunyararo.
Mataura nyaya inonakidza chose ipapo kuti munodzidzisa vamwe vatori venhau matorere nhau erunyararo akanaka. Munofanirwa kunge madzidza zvipi nezvipi kuti imi mugokwanisawo kudzidzisa vamwe vatori venhau mafambisiro ebasa?
Inini ndakakwanisa kuti ndiite chidzidzo chokutora nhau, ndikaita zvakare yavanoti master's degree, chidzidzo chamusoro zvakare cherunyararo nekukwanisa kuyananisa vanhu. Ndikapanudzira zvakare pamusoro kuMakerere University kuUganda chimwe chidzidzo zvakare chekuti ndikwanise kuzodzidzisa vamwe vatori venhau kuti vanokwanisa sei kushandisa unyanzvi hwavo nemashoko avo kuti vavake nyika dzemuAfrica nekunza runyararo. Saka pazvidzidzo izvi tichidzidzisa kuti tinotaura sei sevatori venhau, tinonyora sei sevatori venhau, nyaya dzatinotaura dziite kuti vanhu vasimukere, vade kurwa, vapesane. Nyamashoko atinotepfenura ayaya haite kuti vanhu vavengane here, tatisi kudedzera mazita akashata here zvoita kuti vanhu vazokwanisa kuvengana vasingagarisani munharaunda dzatinogara.
Mharidzo yamakapa kuHouston uko ndakaonawo muchitaura ndandakakutarisai, vanhu vari kunowo kuAmerica vamaitaura navo vakaitambira sei?
Vakaitambira zvakanaka zvikuru nekuti vari kusangana nedambudziko rakafanana neredu. Redu ringave rakachisiya neivo ravo remuno. Vari kusangana nekuti vanhu vari kuurayana muno munzvimbo yeAmerica kupfurikidza nepfuti. Futi dziri kushandiswa kuuraya vana vezvikoro fanika kuno kuTexas kwakutori nyaya pachakasvika ndoyange ichitsviriridza mazuva apfuuraya.
Ndotarisawo kuti kuZimbabwe kumusha kwamakabva uko muchiuya kuno kuAmerica, zvekutepfenyurwa kwenhau nemitemo yenyika zviri kufambira nawo zvakadii?
KuZimbabwe pane dambudziko rekuti vatori venhau mashandiro avo ari kukanganiswa dzimwe dzenguva nemitemo yenyika nokuti ini ri kuvadzipa pamwe pacho kuti vataure zvimwe zvinhu avakwanise, nokuti makambani avari kushandira akatarisa kuti vanga vachitepfenyura nhau nenzira yakadai. Saka zviri kuti netsei kuti vakwanise kubuda vaite yanachitaura iyoyo urongwa hwokuti vatori venhau vave vanhu vaka vachiunza kuyananisa vanhu nokuvaka ukuunza runyararo.
Ndopedzisirawo nekuti vanzvadzi kune mwanasikana ari kukurawo ari kuchikoro ari kushuvira kuitawo zvidzidzo zvekutsepfenyura nhau anokutarisai achiti kana ndakura ndinoda kuzoita sasisi patients. Mashoko amungamupewo ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko andingamupe ndeyekuti ngaashinge mwanasikana kana nemwanakomana, nokuti panenge vachiona paya vatauri venhau vachibuda vachiita zvakadai nezvakadai, pane zvakawanda zvaanosangana nazvo. Asi chakakosha ndechekuti asaore mwoyo, ngaaramba achishinga, ngaaramba akabatsirira kushandisa kutora nhau nekutepfenura kuti avake nyika yedu yezimbabwe. Tese tiripo pakuvaka nyika yedu yezimbabwe, tese tiripo pakuunza runyararo munyika yedu yezimbabwe.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namuzvare Patience Rusare, vanhu venyanzvi mune zvekutepfenyurwa kwenhau vari pachikoro chepamusorosoro cheRotary Peace Center and Institute for Economics chiri kuMakerere kuUganda. Iye zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana kwanazvo muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokutambirai nemufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekukosha kwezunde ramambo munguva ino apo nyika iri kunzi yakatarisana nenzara. Muhurukuro yedu tabata mambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kudunhu reMashonaland Central. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu mambo Nembire.
Kazwai muri Zimbabwe kumativi mana enyika yedu yakaishonaka kudai, ndinogamuchirai pachirongwa makadii zvenyu nerunyararo. Chokutanga chandoda kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe ndechekuti mambo naMambo nedunhu rake raari ane munda wezunde waanoshanda ari. Ini ndotoo nemunda wangu uri pakurima inhaka mudundi remutungagore, munda wakaishonakisa chaizvo. Nyaya yezunde yakangogara iripo pasi nachigare kare nakare. Inyaya yekupedza nzara, inyaya yekurera nherera, inyaya inobatsira nokuyamura vanoshupika. Nyaya yezunde inopa kuti tisimudzire tsika dzedu ndokuti mukomberanwa chumba chitsvuku. Yogara nepapo, yogara nepapo, ichishanda basa pamwe chete. Takuenderera mberi zvakare tichitiwo kwaane zunde rasabhuku, kwaane zunde rakansera, kwaane zunde rameya nezunde ramambo. Rinombira chaizvo izunde ramambo. Vanhu vanouya musi wechisi vachirima muka, tozoti tinobva muminda kwapera mambo ozotanga kugozera. Misha iye nenzara nherera chirikadzi kudunhu kwangu, nyaya yezunde ndiri kuisimbisa zvikuru nekuti inopedza nzara mudunhu nemumatunhu ane mamwe madzimambowo. Ndisingazivi mabatiro avanaito kumatunhu mavo.
Asi tichitarisa dunhu renyu Changamire, urongwa here hwekuti hunokwanisa kuti nzara yakabata munokwanisa kunge muchizopa chikafu kune vana venyu vese vemudunhu renyu?
Mungu vajoga vademiri mambo haana waanosarudza. Tingangonenerwa mhosva apo nepapo, asi chokwadi ndechekuti vana vembo havasvinure kamwe chete. Mwe nomumwe anosvinurawo nepapo otanga kutaurawo zvaanotaura. Asi chokwadi ndechekuti nzara dumbu harinei kuti uyu ndinengi uyu ndinengi. Isu tinongogovera vanhu vese vane matambudziko enzara, dziri chembere, dziri nherera, vafirwa. Uyezve ndinoenderera mberi ndichiti kwangu uku, kana kwaita ndufu kana rufu, dura redu richikamira zvakanaka ndinoendesa saga rakatogaiwa parufu ipapo kunobatsira hama dzinenge dzafirwa idzi.
Totarisawo kuti rimwe gore kunogona kuita gohwo rakanaka. Chibage kana zvirimwa zvinobva muzinde ramambo zvinogona kuendeswa here kuGMB?
Izvozvo kashoma kuti tiite zvakadaro. Asi kana chinzi izvo gohwo raita zvakanaka, mumazvikoro matunhu edu maanaya anonzi maECD makreshi imomo maane vanhu vanobikira vana ringave bota kana kuti ringave sadza chinoendesa zvakare chibage ikoko asi kana dunhu rakanyatsomira zvakanaka handione chingatadzise kuti sezvandomboitawo ini handione chingatadzise kuti tinounganidza watinenge taungana taona kuti vanhu havana nzara tosusukidza nyaya yebudiriro kuti apa chipatara pakati pangangoda zvakati nekuba hotwataona uku regai titengese kuGMB mari yacho toendesa kuchipatara tonogadzirisa nyaya dzinenge dziripo dzingave nyaya dzemvura kana kuti zvishomowo zvinenge zviripo kubatsiridza nekupamidzira nekuti chatinenge tisingade kuti chiite ndechekuti nyaya yezunde rirege kuonekwa sekunge taakuriparadza asi inyaya yeurongwa hwetsika dzinosumudzira magariro nemararamiro evanhu zunde inyaya yakanaka chaizvo
manga makateerera kuna mambo Nembire vaClemens Nembire vekudunhu reMount Darwin kuMashonaland Central muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namambo Nembire pamusoro pekukosha kwezunde ramambo anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC totenda kuna Jonga Kandemiri nechirongwa chesvondo rega rega tichanzwa zvakare svondo rinouya munhau dzemitambo chikwata cheZimbabwe chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems chasvika kuMalawi kumakundano eEcosana asi chisina captain wacho Felistus Wangwa Michael Kariati anotipanyaya iyi
chekwata ichi chasvika muBlantyre chisina captain wacho Felistus Kangwa uyo atadza kuenda kumakundano aya sezvo ari kugadzirisa chibvumirano chake chebasa nechikwata cheSurrey Storm icho chinotamba muEnglish Super League asi murairidzi wavo Rupafadzo Mutsauki apa utungamiri hwevatambi kuna Clarence Kwaramba makundano ayo vari kusangana neNamibia neMalawi makundano aya ari kutarisirwa kubuditsa mutambo webhora remaoko wenetball wemhando yepamusorosoro sezvo Malawi iri pachinzvimbo chetinomwe pasi rese Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu Namibia isiriyo kure kure pachinzvimbo chemakumi maviri nembiri Mutsauki aomba chikwata chinosanganisira vamwe vatambi vakaenda ku-2019 World Cup kuEngland vakaita saEselandovu Kwaramba naPaida Chinoza nevatsva vanosanganisira Nicole Mzanenhamo Chiposoko Progress Moyo Shalin Makusha na tafadzwa matura Mutsauki anoti pese panoitika shanduko panobuda zvitsva zvekuti ari kutarisira moto chaiwo kubva kuchikwata chake
pane chikachenje kaega pane zvinoafektika pane zvinodi zvinoimburwa saka ndine tarisiro yekuti pachaita machenje ende pachaita kucheka kwetimu zvinongona kuita kuti timu ive nemaresult kana kuti timu idi ishaye marisauti asi hatitarisiri kushaya marisauti nekuti timu yagara yakabatana
anoti ari kufara nemabataniro akaita maGems zvekuti ari kutarisira kuti vanobuda zvakanaka makwikwi aya
zviripo ndozvokuti timu vazhinji vacho vagara vari mutimu tanga tinavo patimu yeworld cup saka tine tarisiro yekuti zvinogona kunoita zviri nani chakakosha tikombinesheni kana timu ikava nemakombinesheni anopfuura maviri matatu zvinokombidza kuti timu ibatane
kunze kwemukombe nemari inotambidzwa anokunda Zimbabwe iri kushandisa makundano aya zvekare kugadzirira makwikwi ema-2023 World Cup qualifiers ayo achaitirwa muSouth Africa musi wa20 kusvika 25 nyamavhuvhu Zimbabwe iri kubvura makundano eCosana Tri Nations aya nemutambo neMalawi mangwana
naiyo inyaya yaMichael Kariati tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 11 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa kube nomuntu obhubhileyo, kuba isehlakalo esibuhlungu, ikakhulu kuzihlobo ezabe ziseduze kumuli yakhe.
Umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change othunjwe kumaviki amabili edluleyo, uNkosazana Mo Blessing Ali, utholakale efile isidumbu sakhe sijikelwe emthonjeni echitungwisa.
Bebe yenza umhlangano wokukhulekela ilizwe, so basebebotshwa ngamapholisa, amapholisa kuthiwa babotshelwe kuthiwa yi-disorderly conduct. So bafikile emthethwandaba namhlanje basebephiwa ibheyili engange-5,000.
Abamasonto ababotshwe izolo ngesikhathi bekhulekela ilizwe bamiswe enkantolo namuhla. Ezinye izakhamisi zemaphandleni yamathebeleland south zithi sezisidla kanye kuphela ngelanga ngoba zikhulelwa intengo yezinto esiphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change othunjwe mhla ka-24 ngenyanga edluleyo, uNkosazana Mo Blessing Ali, utholakale efile namuhla. Leli bandla lithi isidumbu sakhe sitholakale eChitungwiza sijikelwe emthonjeni oduzane lomuzi wakoChisango, okuyizihlobo zowesilisa onakanelwa ukuthi nguye owenza lesi sika, umnumzana Phasi Jamba. Isikhulumeli se-TCC uNkosazana Fadzai Maere uthi basebenzela amapholisa ekukhipheni isidumbu lesi, njalo uthi kubonakele ukuthi ngempela ngesika Mo Blessing. I-TCC ithi uMo Blessing wathunjwa ngezizathu zombusazwe nguJamba olilunga leZANU-PF. Kodwa amapholisa athi udaba lolu ngolwabantu abake bathandana olungelani lezombusazwe, kanti ayakulandula ukuthi uJamba ulilunga lebandla lezombusazwe. Abantwana bakaMo Blessing batshele intatheli zindaba ukuthi badabukile kakhulu ngalolu daba. Sixoxele umfundisi uSeni Sfanda.
Nxa kube nomuntu obhubhileyo, kuba isehlakalo esibuhlungu, ikakhulu kuzihlobo ezabe ziseduze kumuli yakhe umuntu lowo. Njalo ke into eqakathekileyo yona le amapholisa ayikhulumileyo ukuthi kumele kuqale kufunyane ukuthi kukhulunywa ngomuntu munye yini lalo ocadangelwayo, ukuthi singathi beyond the shadow of doubt, ukwenzela ukuthi imuli layihlaliseke, labantu bonke eZimbabwe bahlaliswe kade bebuze ukuthi kambe kuhambe njani.
Kuyini ongakutsho kuzulu weZimbabwe ngezehlakalo ezinje?
Okokuqala, siyazi ukuthi ilizwi lenkosi lithi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke umphefumu lo womuntu, kumbe ngathi impilo yomuntu, iqakathekile kakhulu. Umuntu kanjengenyamazana, kumbe umuntu kanjenge ezinye izinto ezadalwa njengoNkulunkulu, kodwa umuntu wadalwa ngomfanekiso wakho. Ngakho-ke yikho lo mlayo kaNkulunkulu uthi ungabulali, kuba umlayo wokuqala uNkulunkulu asinika wona. Ngakho ukufa komuntu kuyinto enzima kakhulu. Siyakhuthaza abantu njalo ukuthi impilo yomuntu iqakathekile. Impilo yomuntu iyabe yadalwa uNkulunkulu elenhloso ngayo. Ngakho-ke ukukhuthaza abantu ukuthi sinanzelele, njalo lokukhuthaza ukuthi amapholisa ethu aqhubekele phambili esenza umsebenzi wokuvikela abantu. lokuphenya nxa kube nesehlakalo esinjalo ukuthi kambe ngabe kuvelele ngaphi. Njalo elinye idubo oselukhona ukuthi nasinanzelela ukuthi abantu nxa bengasaqakathekisi impilo yomuntu yikho kufika lezehlakalo ezibanjengalezi. But iBhayibheli liyasikhuthaza ukuba nxa umuntu eyenziwe umfanekiso kaNkulunkulu ithi ukuthi lelungelo lempilo, njalo le-constitution yeZimbabwe iyakhuluma ngokuthi isisekelo sombuso ukuthi umuntu wonke umuntu lelungelo lokuphila, lokuye kumele sikuqakathekise kakhulu.
Lo ngumfundisi uSenisipanda, isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi, uthe uve ngakabi le mininingwane eneleyo ngalolu daba. Abamasonto abalichumi abagoqela abafundisi ababotshwe izolo ngesikhathi bekhulekela ilizwe eHarare bamiswe enkantolo namuhla besetheswa icala lokuziphatha ngobudlwangudlwangu. Bakhululwe ngemali yesibambiso ibail, kubika uMavis Gama.
Abalichumi laba bayingxenye yabantu abangamachumi amathathu lane 34 ababotshwe izolo ekuseni besetheswa icala lokubuthana bengacelanga imvumo emapholiseni, kodwa lelo cala liphange laguqulwa laba ngelokungaziphathi kuhle emphakathini, i-disorderly conduct. Abangamachumi amabili lane 24 babasolwa laba bakhethe ukungayi emthethwandaba ngemva kokuphiwa ithuba lokubhadala ifayini ngamapholisa. Abalichumi abakhethe ukuya emthethwandaba besithi abalacala babalisa uTariro Mkunga, Henry Mtasa, Melusi Nyathi, Mbuso Fuzwayo, Felix Nyika, Edith Kurupira, Irene Gasha, Patrick Nyaruni, Lois Dube, Loangela Henrietta Shoko. Bakhululwe ngumantshi unkosikazi yeukayizuda ngemva kokubahlawulisa imali yesibambiso ibail ezinkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe, 5,000 Zimbabwean dollars ngamunye. Bazabuyela emthethwandaba mhlaka 24 kulinyanga. Nanti elinye lamagqwetha abamelayo ebelisemthethwandaba uMnumzana Khosa Mncube.
Bebe yenza umhlangano wokukhulekela ilizwe, so basebebotshwa ngamapholisa, amapholisa kuthiwa babotshelwe kuthiwa yi-disorderly conduct. So bafikile emthethwandaba namhlanje basebephiwa i-bail engange 5,000.
Umfundisi we-Brethren in Christ Church uMnumzana Milson Ndlovu, oyisiphathamandla njalo senhlanganiso ye-Christian Alliance, uthi kuyadanisa okwehlele abanye bakhe.
Ispace sokukhuleka ispace sikaNkulunkulu lomuntu, ispace okungamelanga sivalwe kumbe sivinjelwe noma ngubani noma muphi, ngoba ispace somuntu noNkulunkulu wakhe.
Abanengi bakusolile kakhulu ukubotshwa kwabantu laba. Emthandazweni wabo bebeqoqa ukusungula umkhankaso wokugqugquzela umbuso okhululekileyo elizweni, owe the Zimbabwe We Want campaign. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube ngomunye osole kakhulu amapholisa.
Kudingeka senze konke sikhuleke siye emgwaqweni sitoyitoye sikhala imisebenzi, senze zonke izinto, sibhalisele ukuvota, sivote ngosuku lokuvota, bangariga siye emgwaqweni siyevikela ivoti lethu, senze konke singakwenza kumbe sikhala imisebenzi ukuze ivoti lethu livikeleke.
Abasolwa bebemelwa liqula lamagqwetha alwela amalungelo kaZulu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights ebelikhokhelwa nguMnumzana Phayida Moyo Sawurombe. Umthuchisi bekungumnumzana Moses Maphanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umteni kaMnumzana Admire Denera, owesilisa onyamalale eseHarare nyakenye, uthi ulokhe uphatheke kabi kakhulu ngoba kulokhe kungazakali ukuthi waya ngaphi lokuthi uyaphila na. UDenera uleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lasishiyakanye 39. Walumakhe uMnumzana Mihla kayifani ndaba mbi.
Wathatha mhlaka 5 June. Ngemva kokumdingisisa sesiswele engasabonakali nxa sasimfonela communicator laye sase sithola ukubana ngakho singasamtholi ke sathina siyadinga ifoni yakhe ukuthi sifone ekufoneleni ifoni yakhe yayingadodge yayingasangeni ikhanakala ukuthi siyifone ecwitshiweyo ithe icwitshiwe ke sayitracker ngendlela zonke ezisilazo ezokuthi siyitracke sesisebenze ngendlela zokuya emthethweni ukuthi basiphe indlela zokuthi sithole ukuthi ifoni yakhe ingabe isetshenziswa mbani sathola ukubana isetshenziswa ngomunye umuntu esathola inumber zakhe sesithole inumber zakhe umuntu lo sasesidingisisa ukuthi sazi ukuthi abafonelayo ngobani through laba abantu ababe bafonele abantu bemthethweni ke badingisisa ukuthi labo bantu babeze basincedise ukuthi batsho ukuthi lo sesebenzisa inumber le ngobani ole phone le bathe sekube njalo ke sase siyamdinga ke lwandoda sambamba siyamapolisa esembambile ke sadinga ukuthi sikhangele lapha sihlala khona ukuthi akula enye into engaba yibufakazi bokuthi ulento zika-admire yini into kakhulu impahla ezigqokile sasuwela-ke ukuthi kwakungaba le mpahla zika-admire khonapho simjumile sisetsha kuthe kube njalo kamapholisa amtshengisa kundoda lwami ukuthi ifoni le oyisebenzisayo uyadingakala umnikazi wayo kabonakali sase sihamba naye enkambini kamapholisa amsecourt ecourt basika bamrimanda bathe bemrimandile ke-court kwaba yikuthi wagcine ephumile ngebheyili amapholisa umthetho ke wathi kuzaba yikubana nxa sokube lobunye i-development engaba khona bazombiza futhi so sikhuluma nje indoda lo wayedobha ifoni kukhanyakana ukubheyil akula nto esitholakeleyo emnamathisela kuleli cala ukuthi engaba lolwazi kungabe kukhona kungabe kungekho kodwa okwadingisisekayo akula nto eyaba yinto ezasinika umthombo wakhona ukuthi kungabe kuminjani
kuzulu weZimbabwe lingathanda ukuthini njengemuli njalo bangalixhuma njani mhlawumbe abangaba belolwazi
ya abangaba lolwazi sibili singajabula ukuthi bangixhume mina njengomalimakhe mina ngingumihla kayifani ndabambi inumber zami ze-cellphone ngu-0772-214-369 ngizayiphinda njalo 0772-214-369 inumber yena lile WhatsApp futhi ukuthi oyabe engenelisanga ukuthi angixhume angandithinta ke-WhatsApp loba yiluphi uncedo esingaluthola singathaba kakhulu ukuthi abantu basincedise ngale ndlela ukuthi sithole ukuthi umfana siyamthola
umnumzana mihla kayifani ntabambi ngumalumakhe ka-admire denera yena ocatshe enyakenye olokhe edingwa ngumdeni wakhe amalunga ebandla leZANU-PF namuhla ebesendaweni esijiyeneyo zelizwe lapho adabuka khona ukuyahlola ukuthi amagama awo akhona na kungwalo zebandla lokhu kwenziwe phansi kohlelo olusungulwe ngumkhokheli weZANU-PF umongameli Amasoni Mnangagwa olweZANU-PF National Cell Day ngenjongo yokuqinisa ibandla phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Umnangagwa yena ube lo mbuthano wabasekeli beZANU-PF lapho adabuka khona eKwekwe. Kwezemaphandleni lamuhla izakhamizi eziningi eMathebeleland South zithi sezisidla kanye ngelanga ngoba izinto sezidula kakhulu kubika uAlbert Ncube.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kakhoza bulawa indlala lonyaka izakhamizi eziningi zitshele iStudio 7 ukuthi umumo usumubi njalo zithi ngabe uhulumende uhle athatha amanyathelo kathesi ngoba umangoweselaleziko zithi intengo yempahla ebalisa impuphu ichukela isinkwa kanye lamafutha okuphekisa sokudula okumangalisayo osekudala ukuthi iningi lidle kanye kuphela ngosuku omunye wabakhalayo unkosikazi Matilda Dube wevokole insiza
akuthi ungadla njalo kwani kwakujayelekile futhi ekuseni emini ntambama sokudliwa kanye njengenje ndala ngoba ungakupheki ekuseni emini isithwala impuphu yakhona awusoze wayithola ngoba la yesitolo isibiza.
UMadube engeze wathi xa isimo singaqhubeka sinje kuzaphazamisa labafundi esikolo ngoba iningi lingelalutho esiphaleni.
Kuzima emakhaya lapha kuzima silamangamabi ngoba ungahamba imizi yonke uzafica imizi embalwa ekuthi yakheke ekuseni emini ntambama. Kube ngcono nje njengoba usesengumqando kodwa ilanga lingatshisa siza kuzwa sesibizwa ezikolo sokuthi abantwana sebefendile.
Amazwi akhacizelelwe ngunkosikazi Basin Ndlovu isakhamuzi esiteze kwana North yena odwa uphila ngokuthengisa imbhida kodwa imali ayitholayo kayeneli ngoba evele egulelwa.
Phila ngokuthengisa imbhida kodwa nje umuntu ogulayo lele phansi. Amaphilisi akhwelile ezibhedlela, ukuya eGwanda kuyadura, lokuthi adle umuntu lwana hayi kunzima kakhulu.
Umnumzana Love Moncube oyisakhamuzi seMatobo yena othi ngaphandle kokuthi bathole usizo lokudla bazabulawa indlala lonyaka.
Le stress ingenile indlala mangoli balala eziguma kunje lonyaka kusho ukuthi vele sisenkingeni impela enkulu kakhulu hala mpela lonyaka ayikubikho.
Izabelo ezibalisi ezemandebeleni imanekhalendi kanye le masingo kazinunangakuhle okuzadinga ukuthi ziphathiswe ngokudla. Sikhuluma nje ilizwe libhekane lokusilela komumpu osekubangela ukuthi abe-Grain Millers Association of Zimbabwe bawuthenga kwelezambia lasemalawi. Iziphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi abesifazane kakhulu badla lo klubhu ngumumo wendlala.
Omama nxa wananzelela yibo abahlangana lobuzima. Akula kudla kula mali ukuthi bathenge ukudla yonke into iqansile. Nxa besezitolo kumele bakhiphe irandi.
Ngaphandle kokucela usizo lwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lolukahulumende, uZulu emaphandleni sekhuthazwe ukuthi agxile kakhulu kunhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze anqabele indlala ekhangele lokuqhubeka esiba insakavukela ngenxa yezizathu ezigoqela ukuguquka komkhathi i-climate change. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert ngohlelo lwemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosazana Primrose Dube ophila lombala omhlophe i-albinism njalo elondoloza umntwana olombala ofanayo labanye abantwana.
Sake saxoxa lonkosazana Dube kunyanga ezedluleyo echasisa ngobandlululo adibana lalo ngenxa yombala omhlophe.
Sicubungula ukuthi uphila njani kulezi nsuku njengoba engasebenzi njalo engafinyeleli impahla okusetshenziswa ngumntwana olombala omhlophe.
Hayi, impilo vele ezinzima. Akulo okumelekayo okungcono ekufikile ngoba into zamkhona zikhwela every day. Akuloku othi engathi uyakwanisela ukuthi ukuthi njengathi thina esingayiyo emsebenzini. Kunzima sibili kakhulu kakhulukazi. I can't afford ukuthi ngithukele. I can't afford ukuthi ngimpika. Into esiqakathekile esifunakalayo endlini.
Uyenelisa yini ukuthola usizo la kunhlanganiso leziyane eziphathisa abantu abaphila lombala omhlophe?
Nale kuba nomhlophe vele bayake befike nje ama-sunscreen. Yikho kuphelayo kuphela nothing else.
Okay, kunjeyana yini lo mntwana omkhangeleyo lombala omhlophe kasahlukuluzwa ngabanye esikolo sebamjayela konke uhamba kuhle?
Akakamjayeli sisi, yake ngihambe ngoba yake sikhulume ama-complaints ukuthi kunje kunje ngifike nengihambe esikolo ngifike ngibonisane lakudenzaliswa ukuthi kuhamba njani. So ayikho kuthi bazangijayela ngoba kula ngenye nje.
Yebo, kodwa ungathi ubandlululo lokho ulubona luqhubeka la kuwe omdala.
Ye,
kuyini okubonayo kulezi nsuku?
Vele akukathisi lutho. Lokho bakekukhangelela phansi senzani. Then I this time I think that the children I'm going to go to the second row.
Leo bekuyingxoxo lo nkosazana Primrose Dube ophila nombala omhlophe i-albinism. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi lisiphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siziphethe ngohlelo liphuma lendaba.
Lingali chona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mudenda Chilumbo, isakhamuzi seBhinga olilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Esixoxela ngokuthi ibandla leMthwakazi Republic Party yilo athi lingaphathisa isigaba seBhinga ukuthi sithuthuke nxa lingavotelwa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Chris Gande.
Njengomuntu ohlala eBhinga, uthini wena ngezombusazo ikakhulu nxa sikhangela ukubana isigaba seBhinga i-North le South zihlala zilama MPs awebandla le-CCC?
Lelo liqiniso, iliqiniso elikhona. Into engifuna ukuthi ngiyifake egcekeni ngeyokuthi i-MDC ivunjwa ngo-1999. The first electoral period yayo was in 2002. Abantu beBhinga singabantu ababehlezi sisekuhluphekeni. So thina we told ourselves ukuthi hayi sesilomesaya la, ngoba vele thina singabantu ababevele bejwayele ukuvotela izaphu kungakabi lo mbhuqazwe owafosa izaphu ukuthi ibe into a unit accord ka-1987. Thina from 1980 to 1987 sasivotela izaphu. So ukubuya kwe-MDC it was the better devil ngesikhathi sona leso. So into engifuna ukuthi futhi ngiyifake ibe esegcekeni ngeyokuthi o-CCC o-MDC sebehlale kakhulu ku-struggle Njalo, kavala that political strategy, kavala that political muscle which is needed to deal with things which are dividing my community. Sinanzele luku titina we emu vangali, avant we not away. Uguti ivanla le ZANU PF, le vanla le MTC umbi triple C. Anga mavanla, esu wavizu uguti nga replica party. Nga sivona okwa enzakalayo, nyesikati gusifa, uwa vumoke nisangira. So we are saying, all those who are still following, okwa enzakala nyeloguze ni MTC kundi triple C, they are wasting time. They are stomach politicians. Tinintesi ya ziyongi uguti for a transformative agenda, for avantu the being uguti the chapu mfula. Sive kwa zuguti ukezi, esi ulu nisaya e wangila, se kaliba. Antu ya kwa zuguti ba chinchibi zero uguti kaliba, kumbe igaliba, bali chincha mafaku ara ya bai kariba. Kono kiana, uguti tinasinga mani gazi, baga kezi. Asini ugezu kesu ya fly over to Mashona leni. Kusichengiselu kuti china asibawa njenga wana. So ama wanda wonke la wano triple C la voza mpifu. Kwa fana tasi, ishona hejima.
Lona ibanda le Mtwakazi Republic Party. Lilo segelo yini kona ngapo ebinga.
So MRP, libanda esili farayo. Ibanda elile karizima, elile manifesto. Ekuluma ngenkulu lego. Luguta bantu vipuche ka wani kunga vila ma temporal measure. So tina siti hai, lavana ade loko yenga vantuwe siti gule triple C, gule zane, la like, especially triple C. It's a wastage of time. Sinama councillors 25 over 25 for triple C. Sinama MP zangu tu, lo sene, but avala karizima to stop izi nto zonke zibi, ezi enzwa izi zanu PF, ezi kalense. Nga kuchera so indrovu, zi pelile, pedwa nga ma national parks, vete nisimponde zambi. But sinama councillors, avale veto power, eo kubale ma resolution, sinama MPs, but ikawa kulumi ngako kuno. I tribalism is a wrecking havoc. Ungaamba ezese kariba, ungaamba wange, logzen, power station, kumbe collier, uzatolu kuti, abantu bagiti abakati. I management is very harari, management is very goromons. Abantu bagiti baza sevenza wati. But ama wanda, even the LAMGC, they voted before, since time immemorial. But akula change, avala that manifesto, ekuluma ngeyoku kutula impilo, za bantu bagiti. I manifesto avalayo, ngeyoku landelela, injongo ya bantu besishonini, in order for them to fulfill their grand plan of 1979, to let those who were meant to be suffering, to die suffering. So, hii ndabekona baba Chris Gandhi, hii ndabekona.
Loge umnumzana Mudenda Chilumbo ebesiqoqala ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba ikama ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilayo.
Sibonge ijahelitala uChris ngohlelo liphuma lendaba. Ukuzipheta ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change othunjwe kumaviki amabili edluleyo uNkosazana Mo Blessing Ali utholakale efile isidumbu sakhe sijikelwe emthonjeni eChitungwisa. Aba masonto ababotshwe izolo ngesikhathi bekhulekela ilizwe bamiswe emthethwandaba namuhla. Ezinye izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South zithi sezisidla kanye kuphela ngelanga ngoba zikhulelwa intengo yezinto esiphezulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.